manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 17/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvo ri muchirongwa chedu chanhasi.
National Chairman Patrick MDC, my Karita Kumalo, na Organizing Secretary we Bulawayo Province, Senator Helen Ziviri, anotsikana nezita rekuti Setifu, vasungwa pamwe chete nevamwewo wengu achifamba nawo vebato, ndofunga vanosvika gumi.
Satigaro we MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, muzvare Tabita Kumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri, vasungwa nhasi nemapurisa muBruwayo. Mapurisa anonzi aswera achiita mapurisa anodzivirira mhirizhonga anonzi aswera achitenderera muguta reBruwayo. Vatungamiri venyika dzemusadak vosangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weMDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, muzvare Tabita Kumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri gumi, vasungwa nemapurisa muBruwayo nhasi. Studio 7 yaedza kunzwa kumutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kuti tinzwe zvikonzero zvasungirwa vanhu ava, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutauriri weMDC mudunhu reBruwayo, vasiudze Nchirodza, kuti tinzwe zvaitika.
Nangoti National Chairman Patrick MDC, my Tabita Kumalo, na Organizing Secretary we Bulawayo Province, Senator Helen Ziviri, anotsikana nezita rekuti Setifu, vasungwa pamwe chete nevamwewo wengu achifamba nawo vebato, ndofunga vanosvika gumi.
Vachirodza, mungatudze kuti vakuru venyava vasungwa vasungirwei?
Mhosva iri kunzi izvo vafambirei munharaunda vachipindura mibvunzo yevanhu, sekuti kuBruwayo South munoziva kuti takakundikana kuzvironga kusvika tatorerwa CTO neveZANU PF. Saka inzvimbo yatinoti orphaned constituency, zvichireva kuti constituency yakamira senherera.
Vakuru venyava vari kupi pari zvino?
Pari zvino vari kutsavalala police station, vatorwa nepurisa akapfeka mbatya dzavo, asi hatisi kuziva kuti ndeve CIO here, ndeve army here, kana kuti zvekarapi, asi kwavari kuchavala na polisi.
Vakwanisa here kumunge vachimirirwa nemagweta?
Pane magweta ekuZimbabwe Lawyers for Human Rights aendako vachimirirwa naMainosi Milochanaiwa. Andodaira kuti kana zviri zvemagweta pari zvino hatina dambudziko.
Matimi vanga vachipindura mibvunzo kuvatsigiri venyu, mibvunzo iyi yange yakanangana nei chaizvo?
Sezvo muchiziva kuti pane kuratidzira musi weMande, musi wemuvhuro, vanhu vengu vaida kuziva kuti kunopfekwa mbatya dzatowanzopfeka here sebato mibvunzo yakaita sekudaro. Saka zvinge zvisingaiti kuti vapindure dunhu rese pafoni, asi kuti vaende vachionawo vanhu vengwadi vambotaudzana navo.
Iko kuratidzira kwakarongwa nebata renyu muguta reBruwayo kwakamira sei?
Tenge tiri kutaura nemapurisa, nazvino tiri kutaura navo mapurisa. Mapurisa arida kuziva kuti hapazoiti mhirizhonga here. Saka mangwana ndopatosangana nemapurisa tichitaura tese kuti tiwirirane kuti tinoshanda tese kutitidzire mirijonga.
Muguta reblawa yenhasi maswera makazara mapurisa. Imiwo maonawo here mapurisa?
Ndaona mapurisa atosvika kuofisi kwedu kutenderera paofisi tisina kuakumbira uyezve tisina kana kumboita mirishoma. Pasvera pachitenderera helicopter gunship town zvokunge zvinonzi taakuhondo. Isu hatina munhu watakatida kurwisana naye. Pasera pachitenderawo futi motokari idzodzo dzinonzi makanista dzine mvura inokachidza yenational army yengu ari kutenderera kumpopoma nekuntumbani.
Mutauriri weMDC mudunhu reBulawayo vaSuthen Chirodza vachitaura vari parunhare vari kuBulawayo kwakare. Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga aswera achitenderera muguta reBulawayo nhasi zvichitevera zhowezhowe yakaitika panze pedare raMajistrate Nezuro Maneru zvichiteverawo mutongo wakapiwa Ishe Felix Hlahla Yamangwe Ndiweni. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Muguta reBulawayo maswera makazara mapurisa zvisingawanzoitika mazuva ose izvo zvasiya vanhu vakawanda vasina kugadzikana muguta iri. Kushaya mufaro uku kuri kuitika muBulawayo zvichitevera kurohwa kwakaitwa vanhu vakakuvara zvakaipisisa muHarare neZuro umo vanhu vanodarika zana vakakuvadzwa nezvombo zvaishandiswa nemapurisa ayo aidzinga vanhu vakanga vapinda muguta zvichitevera kurudziro yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa yekuti vanhu vapinde mumigwagwa vachiratidzira. Asi kuratidzira uku kwakamiswa nemapurisa achishandisa chikamu chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Nezuro muBulawayo makamboitawo zhowezhowe zvichitevera kutongerwa kugara mujeri kwemwedzi gumi nemisere kwakaitwa Ishe Ndiweni mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekupisa nekuputsa zvivakwa kundava zinduna. Ishe Ndiweni vakatongwa pamwe nevamwe vanhu makumi maviri nevatatu asi vanhu ava vakapiwa mutongo wekuti vaite community service yemaawa mazana mashanu nemakumi maviri nemashanu pamunhu. Gweta raIshe Ndiweni vadhumisani Dhuve raudza Studio 7 kuti kupikisa kwavo mudare reHigh Court mutongo wakapiwa Ishe Ndiweni kuri kunonotswa nekuti havasati vawana magwaro avanoda emafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare. Mumwe mugari wemuBulawayo vaMoses Kumboya vanoti mutongo wakapiwa Ishe Ndiweni unoratidza kuti vematare vave kutonga vachitarisa kuti munhu abuda mumbamani.
Pane nyaya dzepolitics apo. Tagara isu tiri kugunyuta nekudhura kuri kuita zvinhu. Kurohwa kwatiri kuitwa nekubatwa kwatiri kuitwa nemapurisa nemauto. Pamusoro pezvo vopinda vaakunobata mambo nekuti ivo vanoda kuti mambo aite zvavanoda. Ndione zvakakodzera. Tinopa kugununa kukuru. Tinoti isu sevagari Chief Ndiweni should be released. Anofanira kuregegwa hapana kana nyaya.
Bato reMDC rine urongwa hwekuratidzira muBulawayo nemusi wemuvhuro. Murongwa hwebato iri huchaona kuratidzira kuchiitwawo svondo rinouya mumaguta anoti Gweru, Masvingo neMutare. Pane chikwata chiri kukurudzira vagari vemuguta reBulawayo kuti varatidzirewo nemusi wemuvhuro senzira yekuratidza kusafara nemutongo wakapiwa Ishe Ndiweni. Izvo zvinogona kuve izvo zvapa kuti mapurisa ave akawanda muguta reBulawayo pachityirwa kuti mhirizhonga inogona kuputika chero nguva muguta iri. Munyori wesangano reBulawayo Church Leaders, Reverend Skalocele, vanoti sangano ravo riri kukurudzira ruzhinji munyika kusaita zvemhirizhonga.
Isu sevechurch muBulawayo tiri kukurudzira veruzhinji kuti kana vachizoratidzira nemusi wemuvhuro sezviri kutaurwa, tinoti izvi ngazviitwe murunyararo. Ikodzero yevanhu kuti varatidzire, asi tinokoshesa runyararo uye tinokurudzirawo mapurisa kuti achengetedze runyararo sezvana vanofanirwa kuita kubasa ravo. Vasawanikwe varivo vanodenha mhirizhonga. Tapota.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti sei mapurisa awandisa muguta iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vatungamiri venyika dzemusadhaku vari kusangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Musangano uyu uri kupera mangwana. mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro wekomiti yesadhaki inoona nezvematongerwo enyika pamwe nekugadzikana kwedunhu iri. Mutungamiri weZambia vaEdgar Lungu ndivo vari kutambidza chimuti kuna vaMnangagwa kuti vange vari sachigaro veSADC Organ on Politics, Defense and Security Cooperation. Musangano weSADC uri kutarisirwawo kubuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisira zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vemuZimbabwe nenyika dzekumawirira. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vade vamavhinga vanoti veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti zvigaro izvi ndezvemadzoro uye zvinopiwa nyika chete kwete kumunhu. Ndabata vamavhinga kuti tinzwe maonero avo pane zviri kuitika kumusangano weSADC kuTanzania.
Chekutanga chatikada kutsanangura ndechekuti kutora chigaro chasachigaro weSADC Organ Trigger on Defense, Politics and Security azvireve kuti kusarudzwa, hakuna sarudzo dzinenge dzaitwa. Chinongoripo chete ndechekuti nyika dzemuSADC dzinopana mukana tazvemadzoro zvekuti kana kukabva Zambia onzi nyika inotevera iZimbabwe pamajana iwayo. Pasina sarudzo dzinoitwa ndochekutanga. Chepiri ndechekuti chigaro chinotorwa nenyika kwete nemunhu, kureva kuti chigaro cheZimbabwe hachisi chigaro chavaMnangagwa.
Mukupana zvigaro izvi, nyika dzemuAfrica dzinokoshesawo here mamiriro anenge akaita zvinhu munyika dzevakuru ava vanenge vachipuhwa zvigaro zvamatizvo zvinenge zvichipihwa nyika idzi?
Dambudziko riripo nderekuti mukupana zvigaro nyika dzemuSADC hadzitarisi zvachose mamiriro ezvinhu mukati menyika inenge ichipuhwa chigaro. Zvinongonzi idzoro renyika ipi dzokupuhwa vachitevedza madzoro nechijana pasina kutevedza kutarisa kuti zvakambomira sei mukati menyika. Zvichiunza dambudziko guru seratiri kuona iko zvino kuti nyika yeZimbabwe ine matambudziko akanyanya. Takaona kuti mazuva mashoma apfuura mapurisa akashandisa chisimba chakapfuurira kurova vanhu, kukuvadza vanhu, matambudziko ekodzero dzisiri kuchengetedzwa. Asi zvese izvi hazvicherechedzwe. Pedzezvo utungamiri weZimbabwe vanenge voda kuita sekuti paitwa sarudzo dzinotsigira mamiriro akaita zvinhu mukati menyika. Hazvisi izvo, kunenge kuri kubata vanhu kumeso.
Vamavhinga, nyika dzemuSADC dziri kutarisirwa kubuda nezvisungo zvakati kuti izvo zvinosanganisirawo nyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seBritain, America nedzimwe. Munoona here zvisungo izvi zvichishanda?
Zvisungo zviri kutaurwa nenyika dzemuSADC hazvina maturo uye hazvina zvichinji zvazvinosandura kunze kwekuita sokuti vatungamiri veSADC vakatongopepana vachipapadzirana kumutsana vasingataurirane chokwadi chekuti runziro ndeipi yaudza zvisungo izvi nezvirango zvakatemerwa vatungamiri. Tinoziva kuti zviro ndizviro uno mumwe mukuru wemauto muZimbabwe vapanyasi vakatoiswa zvepasi pezvirango kuAmerica nenhau yekurohwa kwevanhu nekupfungwa kwevanhu pakutarisira kwakaitwa mugore rakapera kuna Nyamaguvhu nekupfungwa kwakaitwazve mugore rino kutanga kwegore rino pakafa vanhu vakapfungwa nemauto. Dambudziko rinofanira kugadziriswa nenyika yeZimbabwe hakusi kutsvaka mashoko edzvene kana kuti ekukwenenzverwa nedzimwe nyika dzemuchamhembere kweAfrica, asi kuti kutsvaka kuti sei vagadzirisa matambudziko. Tinoziva isu kuti koka rakagadzwa navaMnangagwa Remote Land Commission rakataura pachena kuti mauto akapara mhosva vakatyora kodzero ngavasungwe varangwe nemutemo. Hazvina kuitwa zvese izvi. Kana SADC isingazvitarisi hapana zvairi kuita. Iri kungovaraidza zvayo nyika yeZimbabwe ichiitwa chikukuvatavata matambudziko achiramba achizavirana panzvimbo imwe chete.
Tiri kunzwa zvakare kuti musangano weSADC uyu uchange uchikurukura mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika nekuchengetedzwa kwenyika dzemuSADC. Asi zita reZimbabwe haripo. Tiri kuona pakandwa zita rakaita seLesotho. Munozviona sei tichitarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, zita reZimbabwe risiri paurongwa uhu?
Zviri kuitwa nevatungamiri veSADC zvinongotaridza chete kuti vari kuzeza, vanotya utungamiri weZimbabwe, vanoda kudherera nyika dzavanoona sokuti idoko sana Lesotho Nuwareka mafungo saini kwa wachuzi gatika zirisenji kwa afikana kutarifa matambu ziko alikuli sutu kupindi na kwa mauto mwenezi matonge wenyika matambu ziko akango fanana na argu Zimbabwe.
Mukuru we Human Rights Watch kuchamembe kwe Afrika vade wa mazinga vachitawara vari parunare vari mjohansbeg ku South Africa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na maitariro muchaiwa avo vanogara ivo kumondorongezi asi vanga vari muHarare umo vanga vari pakuratidzira kwakaitwa muguta guru iri nezuro. Kuratidzira uku kwanga kwadeedzerwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Takaona vanhu vazhinji vachikuvara, vazhinji vavo madzimai. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Imi manga muri pachiitiko chanezuro here uyezve zvakafamba sei?
Zvinhu zvatibata zvisingaiti zvokuti taichida kungodemonstrate peacefully but hazvina zvina kufamba mushe. Vanhu varohwa zvinonzwisa tsitsi munoziva kuvanhu vaitwa inge mhuka. Zvinhu zvisina kutibata mushe zveshuwa zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvakatirwadza kozi vanhu varohwa zvinhu zvasingatomboite nemapurisa. Tachida kungodemonstrate peacefully kuti zvinhu zvifambe zvakanaka tunzwiko zvatiri kuchema but hazvina. Asina kufamba mushe.
Imi manga makaenda here kuchiitiko ichi?
Ndichorimo muHarare ndandirimo. Ndaivemo.
Titsanangurirewo kuti zvakafamba sei?
Inini ndandiri muna Masamora Mashau muyamo. Saka tichifamba tichiimba tichidemonstrate zvakanaka. Isusu tichiimba tiri mustreet tichiimba tichifamba tichiuya famba tichifamba kuna Samora Mashau kwekwa tichiimba. Pabuda mota yema presidential guard vanhu vakataka kudzoserwa kumasure takataka kumhanyisiwa nemapurisa vakakadzwa batiye gasi. Vamwe vangu vana nditori navo ndatozosangana navo after 2 hours vachitaridza kutorohwa bhusi dzatosara mastreet varohwa vanhu zvandirwadza zvisingaiti.
Imi semadzimai munoona sei zvaitika izvi?
Zvinhu zvisina kumbonaka semadzimai. Hazvina kuti bata mushe zvinhu zvakaitika. Zvinhu zvatirwadza kozi kutoabhuswa kurohwa madzimai muchihembe dzichifuguka kuenda mudenga muchirohwa nevana vadiki mapurisa vamwe vacho vangatori vana vadiki vachirohwa mazera anamai vavo. Zvinhu zvinorwadza zvisingaiti nekuti zvinhu zviri kuitika Zimbabwe muno muZimbabwe zvinhu zviri kusangana nemunhu wese. Taisva kwangobatana tochema zvichemo zvedu zvinziko but zvatotaridza kutoti muZimbabwe macho hamuna president vedu havatotina hanya nesu havatotina basa neupenyu hwedu.
Imi minhuna dzenyu dzanga dziri dzei semadzimai?
Tatichemera nyemabasa tiri masingle mother isusu. Tatichemera nyemabasa kuti titengese mastreet tinenge tichingomhanyisiwa vadi titengese mastreet tivavhotere kuchiita mabasa. Hakuna mabasa mari dzacho hadzisi kuwanikwa tikushaya kuti vana tovachengeta nei. Izvozvi vana vari kuvata mumakiu emvura vachicheredza mvura. Hakuna mvura vozomuka vaenda kuchikoro. Izvino tikusaga mari dzemaskupizi zvinongokwira mishonga tichizendemo notenga nemaUSD tinomawaneti majeti hakuna. Zvinhu zvinotibata zvokuti zviri kuafekta zvinhu zvese zvinenge afekta madzimai kunyanya kozi tisine masishozi tisine vana tete tinavo paground zvinorwadza.
Imi makawanikwawo muchikandirwa hutsi hunokachidza here zvakafamba sei?
Tatozovageza kumese takandirwa matiye gasi.
Kune vamwe vamanga muri kufamba navo matimi imi makatozovaona kwafamba maawa akati o ivo vanga vachiti vakabatwa sei?
Kozi zvakangoitika chipitipiti zvokuti munomwe akangomhanya kwake umwe achiti asiya bhusu umwe akatochekeka achitaurwa nemheno yazi chabhoko vanga vane chabhoko kwete tsvimbo dziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziyadziy tibe takasunga gumbu hapana zatatia goita
pavanga vachita uranema pavanga varu kutichi ivo vanga varu kukudzura imashuri kana kukanda utsu yunu kachiza
hapana mga chita uranema kwa sababa chungo manyo saka pateti manyene matie gazetiri tukuchiti za matie gazeti zvikuenda kusaidzi zvisina ka ndoko vanga vachiwandira ko ndoko vanga vachiuya nako mai vakatanga kurova vanhu haina ngatozongomhanya ndechikosora ndakazongogesa kumeso ndozotakautsaga vamwe vangu mafoni vamwe vati vanga zvichidzidza tarasa mafoni azvina kufamba mushi azvina varova vanhu kunge vana vavo so
tipewo nhoroondo yenyu semudzimai muri kurarama sei zuva nezuva uye zvezvi zvamungada kuona zvisanduka
deva tisandurira zvinhu kwaonekwa mumabasa vana vedu vaenda kumabasa izvezvi muharare dzanguva mbavha vana vakuita zvemadrugs nepapusaka pekuti hakuna mabasa deita abatsirikana zviri kurwadza mupenyu wemunonzi zimbabwe wakurwadza vana vakungorarama upenyu chiro wakamuendesa kuchikoro mwana zvinenge ichiro akapasa hakuna mabasa anopedzera kungoita bragadin haatarwadziwa
saka imi munorarama sei zuva nezuva
waini ndinotengesa ini ndinototengesa ndinotohodhawo zvinhu muharare munotitengesa panze ndoupenyu hwangu ndinototengesa nditori vhenda vana vangu ndokutoendesa kuchikoro tinenge tichingomhanyisa tichingotenga zvinhu tatongojaira ndoupenyu hwacho hwatiotorarama muharare
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington.
Yes, no, tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevanhu vanodarika zviuru zvina vagere muKenya asi vaine midzi muZimbabwe. Vanhu ava vagara munyika iyi kwemakore 50 asi vanga vasina magwaro anovaratidza kana kuvacherechedza sezvizvarwa zveKenya uyewo vasina magwaro anovacherechedza sezvizvarwa zveZimbabwe. Asi hurumende yeKenya yakatanga mazuva apera kuchicherechedza vanhu ava kuburikidza nekuvapa mabirth certificate. Kuti tinzwe nezvenhoroondo yemhuridzi, tabata mumwe wevakuru vemhuridzi.
Inini ndinoitwa vaOliver Muregerera. Nzvimbo yatigere tinogara nzvimbo inonzi Kiamba kubva kuCentral Kenya muKiambu. Nzvimbo yekutanga yatakatanga kusvikogara chipinda muno muKenya muna 1962. Takasvikogara panzvimbo inonzi Ngongo. Tikazotama takubva muna 1963. Tichiuya pano panonzi paKiamba munzvimbo yeKiambu iri Central Kenya, Central Province.
Makapinda muKenya muri vangani 1962?
Muna 62 nguva iyoyoyo ini ndakanga ndichiri muduku asi kubva mutsananguro dzaitsanangurwa. Vabereki munomu vakapinda muna 62, gurupu rakapinda rekutanga ranga rine vanhu vanokwana 12.
Chii chikuru chakaita kuti chikwata icho chevanhu 12 vasiye kuZimbabwe vachienda kuKenya?
Tsananguro pfupi dziri pachena ndedzekuti dzokuuya kwavo hakuna kunge kuri kuuya kwekuya kuzobvaka chakwete. Vanhu vakanga vari vechechi yaJohani Masowe inozikanwa muZimbabwe yese. Zvino vakatevera Johani, ndivo vateveri vaJohani chaivo chaivo vechokwadi. Vakatorwa naJohani vachinzi vakufamba nebasa rake. Vakauya naJohani Masowe kusvikirira vasvika muTanzania. Ndoma vakazobuda muTanzania vakuuya muno muKenya kuzopinda kwavakaita muna 62. Asi vakapinda vari vanhu vakauya kuzoparidza vhangeri.
Saka chii chakazoita kuti vagare muKenya panzvimbo yokupfuura vachiparidza vhangeri?
Sekupinda kwavakaita munyika ino yeKenya, iye Johani Masowe akati nzvimbo ino yeKenya ndo ichaevangelization station yekuti iyo anenge akabheza, wakabheza muno vachizobuda muno vachifamba nedzimwe nyika kusvikirira vapedza chipikirwa chavakanga vapikirwa kuti vanofanirwa kuti vafambe nyika nomwe. Nyika idzodzo idzo kunge dzazara ndo pavanozokwanisa kuti vadzokere kuZimbabwe.
Saka vakatambirwa sei muKenya kubva 1962 iye?
1962 muKenya munomu vakauya Kenya isati ya independence, isati yapi ya Ghana independence. Vapinda muno vakagara kusvikirira Kenya ichizogena independence zvino independence yakatorwa vamuno ndipo pakazotanga ushamwari wakatanga na president wekutanga wenyika ino yeKenya vaJomo Kenyatta ushamwari wacho wakatangira pamwana wacho ainzi Peter Muigai Kenyatta ndiye akava neushamwari newabereki wedu kusvikirira azotora ushamwari huya ndobva atibatanidza nababa wake mzee Jomo Kenyatta kubva ipapo ushamwari iwo wakabva wagadzira kuti vakuru vedu kana kuti vabereki vedu vakava vanhu vakava nechivimbo chekuti hakuna chakaipa chese chese chingavawane nekuti vakava vanhu vakavanga vakatsigirwa neumambo ariye president saka na kugara kwavo havana rimwe dambudziko ravakawana kuzosvikira kufa kwavaJomo Kenyatta vaJomo Kenyatta vafa ndopakatangira dambudziko revapostori vakauya nababa Johani mukati menyika ino yeKenya nekuti vakatanga kusungwa kupinda mumatorongo kuti vasenze vanhu vasasasenzi vakutadza kusenza nekuti vanga vasina matsamba akakwana vakunzi maforina vanofanirwa kudzokera kunyika kwavo
tichiona nguva yese yavakanga vagara muKenya chii chakavataidzisa kuti vange vachiwana magwaro emuKenya ekuti vagare zviri pamutemo
constitution yakanga iripo kubva paindependence yanga isina maarticles anobvumira kuti munhu ari foreigner angapuhwe citizenship
saka dambudziko irori tichitarisa pane upenyu hwanhasi riri kugadziriswa sei
kusvika padambudziko ranhasi rino iri tinototi takatanga kununurwa kubva munana 2010 pakaimplementwa new constitution yeKenya zvino zvakaitika izvozvo ndizvo pakabva pazowanikwa mamwe maarticles akakwanisa kubvumira kuti munhu ari foreigner awane citizenship
manga makateerera kuna vaOliver Muregerera vanove mumwe wevakuru mumhuri yevashona vagere mudunhu rekiyamba muKenya muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 animi muchirongwa ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Black Rhinos 1, Chapungu 2. Harare City 1, Manica Diamonds 2. Chicken Inn 1, Yada 1. Topedzira nemutambo waitwa pakati peTel 1 neBulawayo Chiefs wapera uri mangange 2-2.
Bana, you know I love you, right? Give you my all, babe. You all that I need. Make me happy. Cause first time I saw your face, Jimmy Choo's baby saw your taste.
It was playing, ma.
Put my hands on your waist, ask your little girl, are those fake?
I was playing, ma.
What's your number, so I call your place, trying to make you dish all your mates.
What you saying, ma?
Cause a chick with all your grace shouldn't give love to all those fakes.
That you be dating, ma.
Bobby would try to sell his hat. When it's in the sky, you could tell it back. Came through old school, ding and line. When I beg with you, look what I need with hats. Baba and I go and sit at my daughter. Could see me, Tori, your daughter. Mama ndakuunzira murora, welcome your new daughter.
Sawana iwe, I'll get you my all. Sawana iwe, I'll get you my all.
Hey, Anzi zvawada mumanzi wa Titan uchiya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo ngo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau dzanhasi. Sachigaro MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, Muzvare Tabita Kumalo, pamwe nevamwe vatsigiri vebato iri, vasungwa nhasi nemapurisa muBruwayo. Vatungamiri venyika dzemuSadak vosangana kuTanzania kumusangano wepagore wesangano iri. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti pa www.voanews.com.
voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Ngomo achikupai nhau dzendebele. Soku isika